ndizvozvo kuti prime minister vakati tumidzira mapepa ekuchallenge proclamation date yakaitwa napresident. And mumapepa imomo client wangu vamawarire vakasaitwawo vakamangarirwa sarespondent.
Saka imi muri kuronga kupikisa here zviri kutaurwa navatsvangira izvi?
Hongu tiri kupikisa zviri chikumbiro chaprime minister vatsvangira izvi, but pari zvino hatisati tawana nguva yekunyatsogara pasi zvakanyanyisa tichizive kuti tichapikisa sei. Nekuti tiri kumhanya-mhanya kugadzirira kuenda kuconstitutional court nenyaya dziripo mangwana. Saka ndo zvatiri kumboita iko zvino.
Muri kutarisira kuti munozokwanisa kuendesa mapepa riini?
Tarisiro yedu ndeyekuti kana tapedza dziriko mangwana, pamwe tingangowana mukana wekutanga kutarisa prime minister, tingangoti musi wechishanu zvichienda mberi.
Asi mune chivimbo here chekuti munobudirira zvakare mudare mangwana?
Ndingati munhu wese anoenda kukoti anenge ane tarisiro yatingati 50-50 tarisiro yekuti anonokunda. Saka vamawarire vane tarisiro saiyoyo.